Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera ndira 4/2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu tiri mu Washington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa wokokwa kuCongress yesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Vamwe muPollard vanoti havasi kufara nekubudiswa mugwaro rehurumende kweurongwa hwekuvandudza bumbiro remutemo. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti hurumende ndiyo yakapiwa chimuti chekutungamirira nevanhu musarudzo. Vamwe muAfrica vochikira kubatwa mambure ekunetsana kweAmerica neIran. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa Movement for Democratic Change vaNelson Chamisa nasi vanga vari munyarikani pagungano reCongress rerimwe sangano revarairidzi rePTUZ. Gungano iri riri kuitirwa paBelvedere Teachers College muHarare. VaChamisa vati vane muono wekuti Zimbabwe ive nyika ine dzidzo yakasimba, kwete kuti ive nyika ine vanhu vanoenda kunotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika iyo ichisara ichitambura. Vatiwo zvakakosha kuti dzidzo iwaniswe mari, asi vakati izvi zvinokanganiswa neuori wakatekeshera munyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara havo vachiti hurumende yavo iri kurwisa uori. Tabata vaChamisa tikavabvunza kuti sei vaona zvakakosha kuenda kumusangano uyu.
Chokutanga, hadzidzisi vakakosha zvikuru, dzidzo dzakakosha munyika. Munoziziva kuti hwaro hwenyika, mukuvaka nyika, mukusumudza nyika, mukuvandudza nyika, mudzidzisi ari panhongonya yapo, ndiye hwaro, ndiye mwongo. Mukatarisawo kana pari pakuvandudzwa kweupfumi hwenyika, dzidzo ndo dzinosumudza, ndo dzinosumudzira. Saka tichiona sokuti kukosha kwaticha, kukosha kwomudzidzisi, kukosha kweeducation, kwedzidzo, ndo kwatikwezva kuti takokwa. Tanzwa kuti mapato anga akakokwa ese ese, asi isu tazviona zvakakodzera kuti takokwa tisvike. Ndatoti regai ndiendeini, ndafara zvikuru kuti pandasvika tatambirwa nemufaro wandikatyamadza. Nokuti vanga uri mutsindo wendizi, ngoma yakundumuka zvikuru, vanhu vachipururudza nemufaro.
Mataura imi pagungano iri kuti pane matambudziko makukutu ari kusangana nevarairidzi, zvichikonzerwa nekuti nyika inenge isiri kutungamirwa zvakanaka nezvimwe zvamataura. Zvii zvingaitwe kugadzirisa matambudziko aya?
Mateya enyika nemabhanga kana miganhu yeutungamiriri inogona kugadziriswa chete tadzokera kuizvo revanhu, kuzvido zvevanhu, tadzokera kune matauriro akaita vanhu. Vanhu vakavhota munyika ino yeZimbabwe muna 2018 vakataura zvavanoda, zvavanoda zvikambunyikidzwa, vakabirwa, vakakanganiswa, koti ikabudisawo izvo zvimwe zvakanga zvisiri zvakanga zvavhoterwa navanhu. Saka vanhu vanoda kuti pagadziriswe kuri kwokutanga. Ini ndikataura nhasi kuvadzidzisi, kuvarairidzi kuti aiwa, kuti nyika ende mberi panotoda kuti pagadziriswe ikoku, gadziriswa ikoku kuti 2018 chichakamboitika pasarudzo. Asi kana tapedza izvozvo tochiti kuenda mberi, kuti nyika ende mberi, ndedzipi kodzero dzinoda kuremekedzwa, shanduko inofanira kutsvetwa, mareforms anofanira kuitwa munyika, ndekupi kupindurwa kana kuti zvatofanana nazvo pamaitiro zvinofanira kuti nyika iende mberi zvakanaka pakuvandudza upfumi hwedu, pakuvandudza matungamiri hwedu, pakuvandudza magariro edu.
Sebato reMDC, zvii zvamunovimbisa vadzidzisi nevanhu munyaya dzedzidzo kuti kuri kuti mapuwa mukana wekutungamira uyu munokwanisa kuita kuti Zimbabwe idzokere payanga iri kare?
Mashoko makumbe chekutanga tiri kudzorera udzamu nechiremerera utungamiriri hwematicha. Ndochinhu chekutanga kuti ticha anzi munhu, ticha iye profesheni inechiremerera. Kuna maGermany uko profesheni ine simba yakadzama zvikuru yaticha. Ticha ndiye anobudisa zvose, pakuna ticha hapana gwara. Ichipiri, kuda kuti ticha apuwe mari nemari neudzamu tengo chaiwo chaiwo yatinoti hard currency USA yaripinde muhomwe wematicha akwanise kutengawo mota, akwanise kuvaka dzimba, akwanise kuvaka misha, akwanise kuendesa vana kuchikoro.
Orai, taurai ipapo kuti tanzwawo kuti mataura nezvekuti muri kuda zuva rekuremekedza varayiridzi zvinenge zvichifamba sei?
Hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira zvekuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi ratinoti National Teachers Day or National Education Day tichiremekedza basa guru rematicha.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari panhare muHarare. Zvichakadaro, mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanotivo vakakokawo hurumende kuCongress yavo kuburikidza nemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana. Asi hatinokwanisa kunzwa kubva kuna vaMangwana kuti sei vasina kuenda sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watatumira paWhatsApp yavo. Asi pavakambotaura neStudio 7 vakati vanga vari pazororo. Tabvunza Dr. Joe nezvemusangano wavo.
KuCongress kuri kufamba zvakanaka, takakoka vanhu vanobva kuma 10 provinces navapolitical parties tichionesana kuti chii chatingaita kuti tigadzirise education system muZimbabwe. Asi shoko rina varayiridzi nderokuti havakwanisi kuti varambe vachienda kubasa kana pasina zvaita nehurumende kuvandudza kuti vakwanise kuenda kubasa. Saka vakazvipira kuti kana zvichireva kuramwa mabasa tomboramwa mabasa hurumende ichigadzirisa, nokuti havakwanisi kutumira vana vavo kuzvikoro, zvikoro zvaakudhura, iyo yavo ichiramba iri shoma iri ku800. Uyezve varayiridzi havasi kuda kukwidzirwa mari, vari kungoti vanoda mari yavo yavaitambira 2018 ichi kumayusa 450 US to 550 US.
Taona vachamisa vari kumusangano wenyu makoka were vamwe vatungamiri vemamapato.
Hongu takakoka zvikuru semapolitical parties maviri makuru, ZANU PF neMDC. Tikatova rimainda zvekare kuZANU PF tichii rimainda na vaMangwana vanova ivo vakatora kuti vacommunicate tifunga kuti vachaudza vakuru vavo, asi havasati vatiudza kuti sei vasina kuuya kuda vanongonyarawo kuti havana kuuya. Vachamisa vauyawo, tafara kuti vauya, asi tangovaudza zvekarewo kuti trade union nepolitics zvinhu zviviri zvavanofanira kunzwisisana kuti zvakati siyanewo. Trade unionism iishu yekuti tinolobha for an improvement yemaconditions of service kune avo vanenge vachitonga, uyezve tifunga kuti vanodawo kutonga vakurudzirewo hondo dzavarayiri.
Saka paCongress apa panosarudzwa umwe utungamiri hutsva here wePTUZ, zvinofamba sei?
Hongu, panosarudzwa utungamiri hutsva, vanhu vakadamwa kuti vaise manominations. Saka tiri pakuti tivhure manominations akatumirwa achakavharirwa muenvelope, vokondesa all the positions panasati aona kuti envelope yakavharwa iyi inei.
Zvinoitwa riini izvi?
Zvinoita nhasi.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare muHarare. Paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevamwe vari muPoland padanho rakatorwa nehurumende rekuburitsa mugwaro raro reGovernment Gazette urongwa hwekuvandudza bumbiro remitemo. Kunyange hazvo muzvinafundo Love Mo Maduku vakamboudza Studio 7 kuti kuburikidza nePoland vaizokumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti hurumende yavo imbomira kuvandudza chikamu chekuti mutungamiri wenyika abve asarudzwa pamwe chete nevateedzeri vake vaviri kutanga muna 2023. Izvi zvinenge zvisina kubudirira. Hurumende inoti iri kuda irikuda zviripo iko zvino zvekuti mutungamiri wenyika kana asarudzwa ndiye anozosarudzawo vateedzeri vake vaviri sarudzo dzapera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamadhuku.
Zvatisata zvavari kuita uye vari kukanganisa nekuti bumbiro remutemo mutemo wenyika yese unofanira kubva kuvanhu. Haufani kuita bumbiro rinongobva kune political party iri kutonga kana kuti kune hurumende inenge iripo. Saka zviri kuitwa izvi zvekuti taona kuti nezuro vakagazeta constitutional amendment isu takatomutaura tiri kupolad patine ZANU-PF nemamwe mapato kuti ngavambomira zvekuendesa maamendments econstitution kusvikawo mamwe mapato vari kuna mupolad vataurawo zvavanofunga nemamwewo maareas atoda kuti achinjwe asiri aya chete ari kufungwa nezanu-PF. Vari kuti ugune rwekuseri president unenge achiti no ndiri kushanda nepolad zvakanaka uku kugovernment vachingori nepfungwa yayo kuti zvavanofunga chete ndo zvinofanira kuenderera mberi. Saka tiri kushora sereki ticharamba tichizvipikisa izvozvo.
Saka nekudaro vamadhuku, mukati Pollard ichine basa rairi kuita here? Nekuti patakambotaura nemi manga muchiti imimi muchataura navo vamunangagwa vacho muchivapa pfungwa dzenyu muchiti vambomira kuvandudza bumbiro remutemo nechimbi chimbi, asi ndo zvimwe chete zvavaita.
Pollard inoramba ine basa rakakura. Munhu anopa mazano haangodzidzasene nekuti mazano ake ese ari kuteedza. Munhu anopa mazano anoramba achipa mazano. Anozosvika paya pekuti kana mazano ese ari kungopa asiri kuteererwa ndopaangazoti hapana zvandiri kubatsira. Akaongati ukapa zano rimwe harina kuteererwa mangwana wotoramwa wotaiwa. Ndokuseri kwakaita bato redu nemamwe mapato ari mupollard. Nyika inei yakakura yezimbabwe hurumende yabva kure ichiita zveudzvinyiriri isina kujaira kupuwa mazano nevamwe vanhu. Saka hazvitishamisi kuti ZANU-PF pakutanga-tanga patadai patava mazano vanomaramba. Ichazosvika nguva yavanenge vaakuteerera mazano. Chatoda nechekuti vanhu vaone zvatiri kutaura kuti Pollard vakanyatsotaura isati yatopera nekuti izvizvi zvipamutemo pane zuva 90 days rekuti zvaiswa mugazeti zvitaurwe nera. Saka tinenge taakutaura futi manje tiri Pollard takangomira patakatamira kuti aiwa maamendendi atisimada.
Nhengo yePollard vari mutungamiri webato reNC muzvinafundo Lavumo Madhuku vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi.
Maonero angu handisi kunyatsonzwisisa kuti chavatadziswa nekugazeta chii nekuti vanhu vePollard maziviro angu mamwe mabato emuno muZimbabwe anobvumirwa zvakare kunyorera kuna clerk kuparticipata mapublic hearing vachiti papfungwa dzavo. Saka hapana pavamborambidzwa kuti pfungwa dzavo dzisatorwe. Saka ndiri kushamisika kuti vari kuda kuti process iri mutemo isaitike nekuti ivo vava vachida kuti vange vachigarwa navo kunzi ndo zvataakuita varimo mupollard hongu. Asi pese patiri kuita mabhill hatisi kutanga taenda nawo kupollard kuti taite. Tikadaro zvaakuita as if Pollard yaakabazi kehurumende. Ivo kana vane pfungwa dzavo vanodzitaura ikoko, kana vadzitaura dzinotorwa dzounzwa muhurukuro dzehurumende dzobva dzare polisi. Vati kuti isusu sehurumende tomhanya toenda kwavari kunobvunza kuti nhandi tiri kuda kuchinja mutemo uyu kuti tidai kana kuti tiri kuda kuita bhajeti zvakadaitauya kupollard. Tinenge tarasa mandeti yatakapiwa nevanhu yekutonga.
Asi hazvizoite here sekuti hurumende hairemekedze iyo Pollard?
Shamwari dzedu dzakakwikwidza tinodzida chose, asi vakapiwa mandeti nevanhu. Tisu tine 2/3 muparlament. Nekumwe kutaura izwi reruzhinji riri kuZANU-PF muparamende iye zvino izwi reruzhinji rakavhotera ZANU-PF. Izwi reruzhinji rikavhotera president. President ndobva vavamba kabhineti yavo inova executive. Basa rayo nderekutonga nekutarisa kuti panoda kugadziruswa mutemo ndepapi. Saka ndati vePollard havangade kuzvifananidza nevane masimba akabva kuvanhu. Ivo tinoremekedza vashoma vakavavhotera, saka tichikurukura navo. Uyezve takasununguka kuti pavanenge vachifunga kuti vane mazano avanoda kuti nyika iende mberi titaure navo.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Nyaya yekunetsana pakati peAmerica neIran mushure mekuraiwa kwa General Qasem Soleimani nemauto yaAmerica yave kupa kuti vamwe mune dzimwe nyika muAfrica vatyire kuti vanogona kuzotsokodzerwa sehuswa pakurwisana kwenzou mbiri idzi. General Soleimani vaitungamira mauto Quds Force anoshanda neIslamic Revolutionary Guard Corps. General Soleimani ndivo vaitungamira zvido zveIran muhondo dziri muIraq, Syria, Lebanon uye kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti Soleimani akaurayiwa nekuti ainge achironga kurwisa America. Asi Iran iri kuyambira America kuti iri kuzodzosera zvakasimba. General Soleimani akaurayiwa muIraq umo aishanya nemusi wechishanu. MuAmerica hamuna kuwirirana nezvekuuraya kuurayiwa kwake, vamwe vachiti zvinhu zvakanaka asi vamwe vachiti kuda kutanga hondo isina maturo. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata vaMax Osaungweme vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika.
Maonero angu ndeyekuti tinenge tanyika yakuenda kumawere kwetikati World War Three. Tichitawo I think inyaya yavatrump yekuti vanga vachida kuita chinhu chinoshamisira. Sezvo nyaya yeimpeachment yakaitika vaida kuita chimwe chinhu chinorishamisirei vachigadzirira kuiswa futi maelections kuparisira maelections ari kuuya. Asi ndo chinhu chinenge chichatipinza mawere nokuti vanotungamira Iran vate vaya havasi kumira vatata kurivhenja kwakwaita general wavo ende hazvina kumira zvakanaka.
Totarisawo muAfrica tiri kuona kuti vekuKenya vanenge vari kuti ivo vaakutya kuti vanogonawo kupinda mukana wamamupere pakatanga idzo nyaya dzekurwisana idzi. Africa pane chainge atyire here pane kudetsana kuri kuita nzou mbiri uku?
Mukatarisa vanoziva conflict vanoona kupokana kwenyika nemaconflict ukaona zviri kuitika paAmerica neIran, Africa ichatobatwa-batwa naizvozvo. Nokuti mukaona zviri kuitika muSomalia, atikati ndo epicenter yeinsurgence or yatoti violent extremism pachirungu, munoona kuti vanhu vari imomo kune matoxic actors anoita iyo Iran, anoita naSaudi Arabia neAmerica irimo imomo. Saka matakatano ari kuitwa kuIran neAmerica aya achava nechekuita muAfrica, nekuti kwagara kune vanhu vano vatinoti materrorist group kana maviolent extremist group vanaiyo Shabab. Mukatarisa tinotiswa helicopter Kenya, Somalia, Tanzania nenorthern part yemozambique kuri kuputika nenyaya iyoyo yekuti kuna vanhu vari kusandurira vanhu kuti vaita yatoti violent extremism. Sezve mukazotarisa even kwana northeast Nigeria ziriko munoona hand yana Iran, mozoona maamericans ari ikoko through masilver intervention even ana Saudi Arabia. Saka hapana panozoti hondo yechitatu ikaitika iyi, Africa inosara yakamira zvakanaka.
VaMax Osaungweme vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganyauye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nhasi muchirongwa chedu chekutanga mugore rino ra2020 tine hurukuro naamai Lia naChipo. Tichange tiri kutaura navo pamusoro pemabhizimisi avari kuita munyika pari zvino uye tichinzwawo kuti vangakurudzire kuti vamwe madzimai vari kufungawo kutanga mabhizimisi panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika vangaite sei. Tine kuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai naChipo. Mai naChipo, mukatitsananguriro kuti semudzimai makafunga sei kutanga bhizimisi renyu iri rekuita zvekutora mapikicha uyezve nezvekuita nezvemuchato?
Kutanga kwazvona ndainyanya kufamba ndichienda kunze kwenyika. Amai vangu vaigara kuUK kuLisbon. Saka pandaiita zende zangu ndisino waona ndipo pandai ona zvimwe zvinhu zvisingaitwe kuno kuAfrica ndovandaedza kuti nditore maziyazi wayo ndicharunza kuno takaona kuti zvakawanda zvaitwa kuno kuzvanga zviri ebit kumashure ndakabva ndaedza kuunza maconcept achona kuno pandakatanga it was purely trial and error asi zvakazoratidza kuti ndozvakazoraramisa mhuri yangu nazvino ndichiri kurarama nazvo zvemafoto ndozvakatanga chemuchato zvakazozvarwa mumashure mekunge ndatanga kampani yekutora mapictures
titsananguriwo nezvemakambani maviri aya munenge muchiita nezvei uyezve anonzi chii nechii
yekutanga ndiyo inonzi Tumblr Photos yakatanga muna 2009 ndakatanga ndiri ndega ndichifamba ndichitora mapictures mudzimba ndichiita mafamily portraits ndichiedza kuudza vanhu kuti mufananidzo wakakosha yese kuti kanonzi munhu akashaya ziyazi yapanogonoshaikwa kana mufananidzo chaivo kuita papoko ndozvinhu zvandakatanga nazvo and then zvakaratanga kungokura ukaitira munhu one waitira mumwe mumwe ari seya mumwe saka kukura kwazvo hakusi kuti ndaiita maadvets pamaradio kana pai but zvanga zviri zvekuti vanhu vaudzana vaudzana and it was purely from kuti munhu audza mumwe mumwe audza mumwe mucorporate world ndakazopinda kunge ndaitira vamwe vanhu vanoshanda mumacorporate then vozoriseyawo kumakambani kwavo brand racho richibva razokura ndokutanga kwakaita Timeless paSunset Garden nekuti ndaitora mapictures mumaevents afana nasemuchato nemaevents emakambani you are not my focus event. Ndaienda kuma wedding venues akawanda nekunzvimbo dzinoitirwa my events akawanda. Saka takanga tatenga nzvimbo yakati kure kuShawasha Hills nemurume wangu. Ndopa takabva tazofunga kuti dai ndaita a wedding venue panzvimbo yatanga tatenga.
Zviri nyore here semudzimai kuti muwanikwe muchiita mabasa amuri kuita aya ukuwo muchibatanidza kuchengeta mhuri?
Zvinhu zvakaoma kubatanidza zvese nekuti mabasa angu haasi mabasa ekuti unotanga basa na8 uchipedza na5 dzimwe dzenguva unogona kuti wabuda mba makusense na6 uri kunotora mapicha kana kufunction unotanga na 7 yapera kunonzi kwaita imwe iri kutanga na7 futi wakusvika kumba pakati pehofisi but iko zvino ndakakwanisa kugadzirisa mukambani kuti muve nevanhu vanoita mabasa achona vachibatsira pane kuti ndite zvinhu ndiri ndega.
Vanenge vachida kushandisa mawedding venue enyu kana kutorwa mapicture vanokubata ipapi?
Ndine mobile number inoti +26 3 7 8 2 7 2 7 0 7 1. Tine mawebsite edu mairi timelessphotos inoti www.timelessphotography.co.zw. Tine Swanclick inoti www.swanclickgardens.co.zw.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Leah naChipo vekambani yeTimeless Photography neSwanclick Gardens iri muHarare kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi muchirongwa chedu chekutanga mugore rino ra2020 tine hurukuro naamai Leah naChipo.
Gamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekupisa kuri kuita kunze zvatiri kunzwa kuti zviri kubata kwete Zimbabwe chete asi dunhu rose rekuchamhembe kuAfrica kana kuti Southern Africa. Izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzezvemamiriro ekunze zvinogona kukonzera kuti nyika inge ichitarisana nedrought. Muhurukuro yedu tabata nyanzvi mune zvemamiriro ekunze vachishanda vakazvimirira vaBarnabas Mawire. tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vamawire.
Makadini vakandemire.
Aiwa ndiri mupenyu.
Vateereri vese.
Aiwa tinoimba vateereri vapenyu asi dambudziko ravainaro kuchema kwavari kuita hanzi kwapisa kunze. Mungatitsanangurira kuti zvinhu zvakamira sei nenyaya yekupisa kwatiri kunzwa uku.
Pada ndiko kushanduka kwekunze kunorehwa kwekwe kunonzi climate change. Asi zvinhu zvakati omei zvikuru nekuda kwekuti tanga tiri kutarisira pane zvino kuti kubva mumwedzi waOctober, November, December tingadai takawanawo mvura yakanaya zvaigona kunge zvakabatsirawo kuti kupisa kunge kusiri sezvakuri pari zvino semazivira atinonzi. Asi kusanaya kuri kuita mvura pada ndokumwe kuri kuita kuti kupisa uku kubva kwaenda pachidanho chepamusoro. Asi zvese zvine ukama nekushanduka kuri kuita mwaka uye mamiriro ekunze. Tiri kunyanyonesa ndechekuti pari zvino mvura chaiyo kana yekunwa iri kunetsa kungave kumamisha kana kuti mumadhorobha nekuda kwekuti mvura inowanzowanikwa muhova, inowanzikwa mumadhamu iri kuenda ichipwa. Uyezve kana matsime chaiwo nezvibhorani munzvimbo dzakawanda hazvisisina mvura. Izvi zvinoonekwa nekuti kana ukafamba ukatarisa mungave mumadhorobha kana iko kumaruva chaiko tinoziva isusu kuti vanhu vakawanda vanowanzoti kana kwapisa kusina kunaya zvaizvozvo vanowanzorarama nemapindu. Asi kana mukatarisa muriwo chaiwo unenge uchitonetsa kuwana. Kana uriko wacho mushoma mukatarisa praizi yacho unenge uchitodhura nekuda kwekuti dhimandi inenge iri very high uye vanhu vashoma vachiri kukwanisa kunyatsorima nekuda kwekushayika kwemvura ikoko. Saka zvechokwadi upenyu hwaomera vanhu hatidi kuti tisawande ipapo.
Pangaita tarisiro here vamawire yekuti mugore rino ra 2020 zvinhu zvinogona kuti shandukei munyaya dzemamiriro ekunze kana kuti vanhu vanototarisira kuti zvinogona kutooma shanduko inenge yekuti kuti zvatoita wese?
Pari zvino takatarisa kuvarimi hedu katariro kachiripo kadiki nekuda kwekuti takatarisa manayero emvura yedu yemuno muZimbabwe. Tingangoti kwasara mwedzi mitatu iwo wandira unoyu kusvika muna March inogona kunaya mvura. Asi chinonyanyonesa ndechekuti chidimbu chepakati nepakati chemwaka chakatopera kudhara nekuda kwekuti mvura dai yakatanga kunaya muna Oktobha. Tinoziva isusu kuti rain season yedu inowanzotanga kubva muna Oktobha, November, December yobva yati January, February, March mvura yozoenda kutanga ichipera. Saka iko zvinezvi tiri kuti tariro iripo pamwedzi mitatu iyo kusvika muna March. Asiwo tikatarisa nekuda kwekuti mwaka wafamba zvinoita kuti mbesa dzakawanda dzisasvike. Asi tariro iri kuvanhu pari zvino iri kuti kana kune vaya vaya vanokwanisa kurima mbesa zvinoita kuti hadzichada nguva yakareba kuti dzikwanise kusvika, aya anonzi mashort season zvara yatii pachirungu, ndo tariro yatingangoti yasara. Uyezve ndokunge mvura yacho yazonaya. Asi ikasanaya ii upenyu huri kutooma nekuda kwekuti kana uchitofamba even kana musango chaiwo mazuva ano usochaiwo huri kutooma.
Tinonzwawo vanochera migodhi kana mabor vamawiri vari kutaura kuti water table kana kuti mvura yepasi hanzi haya kunetsa kubata yadzika zvakanyanya. Zvii zvamungataurawo pamusoro paizvozvo?
Chiri kuitika ndechekuti zvine ukama izvi kunaya kwemvura uye nekuwanika kunoita mvura inowanika pasi iyeyi inenge ichizowanikwa mumigodhi kana kuti muzvibhorani nekuda kwekuti panonaya mvura paya pasi mvura inoendawo yopinda pasi zvobatsira kuti gore mvura inowanika pasi inenge rakati kwirei. Asi pari zvino nekuda kwekuti mvura haisi kunaya vanhu vakawanda vane migodhi kana zvibhorani tiri kungotora mvura kasi hapana recharge. Asiwo chimwe chikuru ndechekutiwo sevanhu tagara tinombozvisikirawo moto muziso tinowanzogara mumatoro ayaya anonzi mawetlands tiri kuenda tichitedza matoro kana kuti mawetlands zvimwe zvinotikanganisa. Uyewo kana kupera kwemasango futi kunokanganisa kufamba kwemvura ikoko kuti ipinde pasi kana kusanaya zvakanaka. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatinogonawo kuti titarise toedza kugadzirisa sevanhu.
Aiwa tinotenda zvikuru vamawire kuwana nguva yekutaura nesu.
Aiwa maite hanyu vakandii.
Manga makateerera kunyanzvi mune zvemamiriro ekunze vaBarnabasi Mawire muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa nguva ndo yaita shanje vateereri ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele, ini ndini Blessing Zulu.